ndakaenda kuZimbabwe muna November ndakanovhura surgery kuEastleigh so that I can also help maZimbabweans neruzivo rwandinarwo kuno. So right now ndakasiya hangu kuna a locum doctor, but I'll be going to Zimbabwe to and fro ndichisenza futi kunoku. Ndakafunga kuti basa randiri kuita kunoku ndokwanisa kuri-extenda kune maZimbabweans as well. So that's what moved me to go back to Zimbabwe.
Saka rubatsiro rupi rwamuri kuwanisa vanhu kuZimbabwe kusejari kwenyu?
Inini I'm a family physician, so we arranged kuti munhu wese ane problem yechirwere chingava blood pressure, diabetes, asthma, depression, anxiety, all those things as a family physician tinokwanisa kuzvirapa just like zvatiri kuita kunoku. So ndinenge ndichiti maZimbabweans akauya even vasina mari taingovaonawo, saka chido changu ngechekubatsira maZimbabweans ndichiextenda knowledge yandinayo kunoku kune maZimbabweans as well.
Tinoonawo kuti vana veZimbabwe vari muno vari kutotora mukana iwoyo wesejari yenyu vachitumirawo shoko iroro kuhama dzavo, nekuti hama dzinenge dzarwara dzichiendeswawo kusejari kwava Dr. Mutekwa dzichionekwa. Zviri kubatsirawo zvakadii kusimudzirawo basa ramuri kuita?
Pandandiri kuZimbabwe izvozvi izvi ndakaona hama dzevanhu vari kunoko vakatiwandei vaingouya nezvirwere zvacho zveblood pressure, zvecholesterol, arthritis, things like that, and taikwanisa kuvabatsira vakawanda. And chiremba ndakasiya ikokoko ndiri kunzwa kuti ari kuita basa rakanaka kwazvo, and vanhu vacho vanombouya vachiti Dr. Mutete wachariipi, but vazomuona vanofara neservisi yavanenge vapuwa. Saka zviri kubudirira stereki ikoko. Saka even vanhu vane hama dziri kunoku vari kuda kutumira hama dzavo dziri kuZimbabwe kuti dzinoonekwa, dzinokwanisa kunoonekwa ikoko Eastleigh pashopping center ina Bon Marché kuEastleigh.
Mune nhamba here dzekuti vanoda kufona vanogona kukubatai kungava kuno kana kubatai kukusenjari kwenyu kuZimbabwe?
Ndinokwanisa kupa nhamba yekuZimbabwe kuti vakwanise kubata receptionist ari kuZimbabwe, and nhamba yacho isi 078 00 18 814.
Totarisa kuti ino inguva yesarudzo, zvinhu zvinomboda kuti dziyei muZimbabwe. Hazvisi kukanganisaiwo here basa renyu?
Sekutaura kwamaita, maelections ari kuuya aya ari kuita kuti vanhu vatye kuuya kana kunoona machiremba because vari kuda kuchengeta mari yavanayo, because you know kana kune maelections there is always uncertainty, and I think ndo chaichiri kunetsa kuti vanhu vamwe even vari kurwara vasaenda kunoona ana chiremba. But the good thing is vakaenda kusejari kwangu even vasina mari vanokwanisa kungoonekwa because tiri kuda kubatsira maZimbabweans.
Imi mune mukanawo here wekuenda kunovhota nguva yesarudzo iyi, Dr. Mutetwa?
I think nguva yesarudzo pamwe ndee ndichiri kunoku, so handikwanisi kunovhota, but dee ndandiri kuZimbabwe ndaingoendawo kunovhota zvinongoita vamwese.
Mune zvimwewo zvamuri kuita here zvekubatsira nharaunda yamunobva kumusha?
Zviri mumaplans edu kuti tinovhura kliniki kuBohera, because kumusha kuBohera South, saka kugara negara tinenge tichida kuzovhura surgery kuBohera South kunonzi kwaMuzokomba.
Shoko ramungatsira vana veZimbabwe vari kunze kuno nevari kumusha?
Shoko randingasiyira vana veZimbabwe kunoku nevari kumusha ndevekuti vaende kunovhota kana vachikwanisa, because zvinobatsira kuti nyika yedu ibudirire, government inenge yavhoterwa nevanhu vakawanda.